Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi uri musi wechina Gumiguru 3, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanachiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rovhura chikoro chichange chibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzinoshaya. Tichakupaiwo zvinofungwa nevateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanachiremba nhasi vasvitsa mazuva makumi matatu vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa. Vanachiremba ava varatidzira nhasi vakafamba kusvika kune mahofisi eHealth Services Board uko vati havasati vanzwa mindiro yezvichemo zvavakaisa. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati mushandirwi wavo haasi kuratidza hanya yekugadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Ndoro vatiwo havachichidzirwe nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti vachanyimwa mari dzavo dzemihoro vachiti kwavari hapana musiyano sezvo mari yacho yavari kutambira isingakwani. Dr. Ndoro vati vanachiremba vane chido chekushanda mazuva ose kana hurumende ikavawanisa mari inoita kuti vaende kumabasa.
They said it's incapacitated. Ende zviri kutaridza kuti employer wedu namanje hasida kutaridza kuda kureruka kuti titaurirane achicapacitate kuti tikwanise tichidzokera kubasa. I think mapepa makaona akabudisa statement rekuti varikuti katira masalaries. Izvi hazvitityisi nekuti iyo isalari yacho iri kukatsva ndiyo yatiri kuita haisi kuita sei haisi kukwana yatoti tadzisa kuita sei kuya kubasa saka kuti katira salari saka namanje tiringori incapacitated kuti katira kana kusati katira iyoyo mari yanga isingakwani tiri kuti dai vawedzera mari yedu inoto tikwanise kuramba tichiripota kuita sei kuenda kubasa. Saka naizvozvo macomrades tinongoramba tiri matrenches yedu tinongoramba tiri incapacitated kusvika vaisawo something on the table chiri tangible chiri sustainable because izvo kuramba tichingo tiri incapacitated tinoda kuripota tichienda kubasa every day hatidi kuti.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe chiremba Dr. Len Moshoti avo vati havavhundutswe nekubviswa kwemari dzemihoro vachiti mari yavari kuwana haina pundutso.
Saka kunyimwa kana kusanyimwa zvakangofanana handiti.
Yes.
So let's fight for what is ours handiti. Kuda mari inotenga kwete nzungwidzi handiti.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vatiwo vanotoshamiswa nemashoko eHealth Services Board ekuti vaende kubasa zvichemo zvavo zvichitariswa vachiti pari zvino havatorina mari yacho yekuenda kubasa.
Even tikatoti tidzokere kubasa mangwana zvinotoda but tiri kuti kutaura chete without action hazvikwanisi kuti tidzokere kubasa mangwana tototi tadzokera kubasa nekuti mari yacho vanhu sekuona kwamatoita vatoshaya mari yekuya kusolidarity meeting inoi saa mari yekuenda kubasa mangwana hatizoti inobva kupi hatizoti inowanika kupi saa iyoyo vehealth service board ndo vatori ne ne means zeku solve this impasse wotipa mali zinokwana kuti tikwire makombi tichienda kubasa titenge chikafu tiri kubasa asi kumbokumbira mari yakawanda stereke kuti titenge mota kana kuti tivake dzimba kana kudi tichingodawo mari inokwanisa kuti tiende kubasa zuva nezuva tichiwana chekudya tine pekugara tisingakwereti kana kutora maloni kuti tiuye kubasa.
Mumwewo zvakare chiremba anga ari pakuratidzira apa Dr. Clapperton Magara vatiwo zvibvumirano zvavakanyorerana pasi nehurumende zvairatidza kuti mihoro yavo inenge iri yemadhora ekuamerica asi ivo vava kupiwa mari dzemaRTGS dollar. VaMagara vati vana chiremba vachakwanisi kubhadhara pekugara pamwe nekutenga zvekudya vakatiwo pabasa ravo dzimwe nguva vanopedzisira vobatsira varwere vasina chauviri asi vakati zvazvichakwanisiki.
Tainyora macontracts edu achitaurwa kunzi mari yedu isusu tichange tichipiwa nemaus dollars. Zvazochinja munguva yese iyi zvese zviri kuitika kunze ukuku pakazonzi mari yedu takupohwa neiyoyi maRTGS iwaya angori kwose kwose inongouya ingori mubhengi. Asi mari iyi tichizvitarisa tose tinozviziva mazuva ano haisisiri mari inokwana. Vakawanda vedu tine marendi yatinobhadharawo sezvinongoitawo munhu wese. Tinodawo chikafu chekuti tikwanise kushanda. Kubasa kwedu kuuya kazhinji sachiremba ibasa rinodhura iro pacharo. Panoda kuti dzimwe dzenguva unotobudisa mari yako kuti ukwanise kubetsera kuti zvinhu zvifambe. Asi manje zvino tasvika patasvika apa hazvichakwanisiki nekuti handitombogoni kusvika ikoko kana ndisitori nainini mari yangu yekuti ndikwanise kunge ndichiwana chikafu ndichikwanisa kubhadhara rendi. Kazhinji mari ndangonzwa kumaus dollars asi inini mari yangu yezvino tikada kuichinja inongosvika pakuti maybe 70 usa pakati pe70 usa ne100.
Kusavapo kwaana chiremba kukonzerawo kuti vamwe varwere kunyange vange vari muzvipatara vaburiswe hutano husati hwamira zvakanaka. Kuchipatara cheparerenyatwa ichi mumawadha nechitsama angangosara vanhu vashoma kumwewo kusina vanhu zvachose. Vana chiremba vari pasi peSenior Hospital Doctors Association vakazivisawo hurumende nezuro kuti vachange vachiramwawo mabasa kutanga mangwana china kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvemachiremba. Health Services Board inoti mutemo wehurumende wekuti vashandi vakasashanda havawani mari yemihoro. Sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vati nguva nenguva vanoita hurukuro nevashandi pasi peHealth Services Bipartite Negotiation Panel asiwo vakati zvimwe zvavanenge vabvumirana vana chiremba vanozoramba kuzvitambira. Vatiwo hurumende ichiri kuongorora dambudziko remari yevashandi vebazi rezveutano kuitira kuti rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rinoti gore rinouya riri kuvhura chikoro chichange chichibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzisingawani. Chikoro ichi chinonzi USEP Community School. Mutauriri wesangano reEducation Matters Africa Trust uye vachange vari mumwe vadzidzisi vepachikoro ichi vaCollins Nyazenga vanoti chikoro chavo chichavhura mikova yacho chichitanga nevana vanenge vachiita Form 5 vachitevera zvidzidzo zvemasainzi chozowedzera zvimwe zvidzidzo nekufamba kwenguva. Vana vanenge vabudirira muzvidzidzo zvavo vanozotarisirwa kubatsirwa kupinda muzvikoro zvepamusorosoro zvepasi rino. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyazenga.
USAP yane 30 years ichiita basa iroro rekubatsira vana vanobva kumhuri dzine zvishaya vachivabatsira kuenda kuchikoro. And tine vana vakaenda mayunivhesiti makuru makuru pasi rese ana akaita ana Harvard, MIT. So apa taimboita seka program but izvozvo takuita sechikoro totora vana kunoita A level tichitanga tichingoita masainzi chete and then toita tichiedera masubject tichienda chida.
Vana vamunosarudza ava munovasarudza nemutoo upi?
Makore apfuura aya taingoita based on my results at all level and then my essays anenga nyora wano. But izvezvo tichitira kuvhura chikoro muna January. Tichaita zvataita kudhara izvozvo kuti vanonyora ma essay avo and then toona ma report book avo sekudhara. But tichaenderawo futi test kuti mwana uyu anogona here maths, anogona kuzoendera here chemistry and so based on zvavanga vachimboita before.
Tinonzwa kuti munotarisa vana vanobva kumhuri dzinoshaya. Munovasarudzawo sei kuti vabva kumhuri inoshaya ndo vanokodzera kunge vachipinda muchirongwa ichi? Imi munozosarudza sei kuti vanoshaya zvinokodzera kuti vazopinda muchikoro chenyu?
Zvakawanda tinoita tichingotrusta kuti vana havasi kunyeba. And so far hatisati taita munhu akatinyebera kuti inini iye achigara ake uborodhoko atori right ake obva ati ndinoshaya ndinobva kuchitungwiza. Kana patinosanganawo nemunhu chiita interview kana akanyeba zvinhu zvinongobuda muchingona kuti oraiti nyaya yatakanzwa paya paya yanga isiri nyaya chaiyo. And then pamberi apo tinoenda kusanganawo nemaparenzi tichivhizita vana mudzimba dzavo tosangana toti vana vaonawo kuti ava ndovari kushanda nemwana wedu tovazivawo kuti mwana ndovari kubvawo tichinzwisisana sechene kuti zvakamira sei kuti tinyatsoshanda zvakanaka nemwana tichinzwisisa chaizvo chaizvo. Saka hapana mukana wekuti vanhu vanogona kutinyebera nyebera zvimwe sezvo.
Vanopinda muchikoro chenyu ichi vanenge vachizobhadhara here mari dzechikoro?
Tinoita zvekuti zviri need sensitive ichireva kuti tine chitarisawo kushaya kunoita munhu tichibhesa nekubhadhara kwawaimboita. Kana kuchikoro kwenyu maibhadhara $50 tinoti iyoyo $50 ndo yaunenge uchibhadhara pachikoro. Hatisi kuzoita zvongoti munhu anongouya mahara kutera asi kuto magonera aunoita ndowatinochita kutarisa kuti okay uyu munhu uyu kwaari kubva anogona kusvika pakadai so. And then tichiita support yemadonors edu anenge achitifanda pamwe imwe support ichibva kumasubstudents from the past 20 years vachisupportawo a few students kuti okay uyu ari kusvika apa tochimishitsa kuti ayambuke kudai.
Saka matotanga here urongwa hwekusarudza vana vachange vachipinda kulower 6 kana form 5?
Tatanga maapplications edu abuda ari juu October 21 semandi. Asatata kuerenga kana esa pinda kudai soto vatatanga kuerenga. Pari zvino tingoti vana vangu nyore maapplications avo pinda and then totanga kuerenga chitaura kuti pamberi apa tukuita sei.
Pane tarisiro here yekuti vana vanenge vapinda kuchikoro kwenyu vanozokundikana kuenda kumayunivhesiti yekumberi uko? Nokuti vazhinji kumberi vanenge vachizotarisirwa kunge vachibhadhara zvikoro zvavanenge vachizoenda kumayunivhesiti ikoko, vanozoita sei?
Saka mubvunzo wakanaka chaizvo. Isusu hatina mascholarship atinawo ekuti tinobva tati uyu tambira yako obva aenda kuyunivhesiti, uyu tambira yako obva aenda kuyunivhesiti. Munhu akauya kuchikoro kwedu akaitawo 5 points anogona kunetsekawo pamberi apo. Mumwe anogona kuita 15 points izvozvo zvozonetsa kuenda kumberi sekuchikoro chipi nachipi. Zvatinoita isusu tichasiyana pachikoro chedu nemamwe maschools ndechekuti tinoti tinyatsoshanda nemwana kuti amaximize kuwana nzvimbo kwake. And gore rapera tatine wana 35, I think 30 wacho wakawana nzvimbo. Hapana guarantee but usually good success rate.
Vanga vari mutauriri wesangano reEducation Matters Africa Trust vaCollins Nyazenga vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rinoti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rapa mvumo yekuti vanoita zvemari vachishandisa nharembozha vakwanise kupa vanhu mari yemusvo. Asi bhanga iri rabvumidza kupiwa kwemari inongoita zana remadhora senzira yekuderedza kushandiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. Bepa naure News Day rinoti mari inodarika mazana mashanu ezviuru zvemadhora yaunganidzwa kuti ibatsire mukuvakwa kwekirinika yeMzinyama kumangwe makore makumi matanhatu nematanhatu chirongwa chekuvakwa kwekiriniki ichi chaparurwa. Chirongwa ichi chinonzi chakatadza kubudirira kwemakore nekuda kwekunetsana kwevagari. Iye zvinotoenda muchikamu chatinokupai zvinobva kuvateereri veStudio 7 kuti vazvitaurire vega mafungiro avo.
Ewe duwe murukuta urana anatani mire Muswa 24 September Ndakanga ndiri kumusha ku Zimbabwe Munoziwa kumusha zvaka oma Hazina kumira zvaka naka Ewe duwe muno siriswa ni matambro rikita vanu Nyangu mabasa akuponeta Kuona maridacho zvirikuponeta Dai ivo vezano PF dai vainzwisi sao Dai vai guna kupao mkuma nochidika nunchamiso Maybe zvai mina zvaka naka Not apana chavakaita kana chimwe chete since pandongoenda kumusha ndinoona kuti hazvisi kushinja vari kutouraisa vedweka dai matibatsirawo zvekuti ivo dai vatibatsirawo pamwe chetewo nekubatsira kutoti ivo vezanu pefu chete ndo vanongotya pasina zvavanoona kuava vachembere vakura ke vanodzona kuti uchikafu kana mari vedweka dai vatinzwirawo tsitsi zanu pefu apo umwe munhu atonga Tinoziva kuti vanhu vanoda hundire ndiye saka hundire ndiro hwavoka hunokwadzisa vanhu nenzara ndozvandangochema vedu vevanhu vamwari ndozvandingakwanisa kutaura nepano pastudio 7 okay ndinotenda vabereki
ini ndinopindura mashoko amunotaura studio 7 muna mukoma Jonga kuti kana muchiti vamunangagwa vanogadzirisa nyika vanoti tinoziva kutambura kwevanhu vazhinji vanotambura munyika Asi vanhu zvichagadzirisa nyika zvichatora nguva yakareba. Kugadzirisa kwacho kumunoreva ndekupiko. Ivo vakatora nyika chingwa chichiita 90 cents. Izvi zvino chingwa chichiita $10. He is busy worsening the situation. Saka kugadzirisa kwacho ndekupi kana iye achiwesena situation. Akatora nyika fuel ichiita $30. Izvino fuel yakaita $13, $15. He is busy worsening the situation. Iye achitaura zvokuti unogadzirisa. Kugadzirisa kwacho ndekupi. Kukana hizu, achuwesina situation. Kwa kumana tibaziri hivu, mtu vunzire mkuru hivu, unu draure wa kukadza kwerudzi, ino mtu upi, natenda hangu. Chafara ni kawanzo voice hangu, nijibuda wapa studio 7, kwa kinungwa chenye, na kuti awarumia chanzwani na muta tampura, tashuka pa kukumirwa, pa kupere wa atisi na kana nisa, anu munu munyika. Warumia wa moyawe, andisi huu kuti, ndiba jumbo za matamu ila takaita isu wanuka. Taka gumbuka zvinozvisinga betsiri zvokuti pakangibita munyama kuti tinosangana kuona namaziso panodambura vanhu vachaiko nokuti takagumbuka zvisingaiti
pamusoro yevashamwari vestudio 7 ikoko kuwashington dc ikoko kuamerica ikoko inini ndinoti ish nyika yedu zvakaoma chizwaiwa mukadzi wemutungamiriri wenyika ugazva purezidendi zvaanotaura madisa anoreketa kuti tazviona akadai Ndiye kuchipata, uende kuchipata unorapwa ndiani mushonga wacho uripi? Unorapwa. Uripi mushonga wacho? Kuti kwabatwa nechirwere, yande zvoti muno vanhu vari kuvanzwa pabonde. Ee, zvakadai. Saka wabatwa nechirwere chipo unorapwa nei? Madhokota acho ari kurapa imari. Hadini, une zvipatara here zvake zvanotiora ndozvari kurapa vanhu vacho.
Mangwana nakanaka ku studio. Tisu vateereri vanoteerera studio. Ndangoti nditaurawo mazwa angu andinoda kutsigira maererano nemutungamiriri wedu iye aripo uyu munangagwa munhu akangozvigadza asina kana nesignature yaakasaina kuti ndava mutungamiriri ndosaka muri kuona zvizhinji zviri kutomunetsa nekuti pachigaro apa panotogarwa kana wazodzwawo neanga ari pachigaro zvinouya ana kutombobvira akazodzwa dai anga ari munhu angatoda kutoitwa hiroka dai akurumbidza asiya Vana veZimbabwe vachine tariro yekuti kuda zviri zvingatinakire. Zvino mukuru uyu haasi kuda, ane madyo, haasiri kugona futi kushandisa. Nyika yatambudzika, nyika yadzungaira. Vanhu vafa nenzara, vanhu vari kufa kuzvipatara uku. Iye kuti anyatsonzwisisa kuti chimiro chakamira sei, haasi kunzwisisa.
Vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo haanei nechekuita nestudio 7. Tinokukai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, sangana ineni Blessing Zulu pa Monomtapa Crown Plaza Hotel kubva na 6 Maneru kushika na 8. tichange tichita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti state of the nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vajob scholar veMDC, amai Linda Masarira Kaingidza veLead, vapo mangwana veZANU PF uye nyanzvi miyadze zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padandemutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Vateereri, musakangana kuti musangano uri kutaurwa naBlessing Zulu uri kunhasi Manheru ano kumona Matapa Hotel muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera mwedzi yakati kuti yekusagadzikana mune zvematongerwo enyika mushure mekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika muSudan vaOmar al-Bashir avakanga vatonga kwemakore akawanda, hurumende yakafano bata matomo munyika iyi yave kutsvaga nzira dzekuti Sudan ibviswe panyika dzinonzi neAmerica dzinotsigira ugandanga. Sangano reEuropean Union raratidza kusagutsikana muurongwa hutsva hweBritain hwekuti hutambirwe pakubuda kwayo mugungano iri. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakazivisa nezveurongwa uhu nechipiri vachiti vakanga vakanangana nekupedza kusawirirana kuri panyaya yemuganho weNorthern Ireland neRepublic of Ireland uyo unenge wave kunze kweEuropean Union kana Britain yabuda. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwekubvisa pachigaro mutungamiri wenyika vaDonald Trump kana kuti impeachment vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri izvo. Nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dziri mudare reparamende dzinoti dzinotarisira kunge dzatora danho rekupomera vaTrump mhosva panosvika zororo reThanksgiving iro ririko musi wa28 Mbudzi. Dare repasi rinogona kupomera mutungamiri wenyika mhosva asi ozochenurwa kana kuwanikwa aine mhosva nedare reSenate. Asi panyaya iyi dare reSenate ndiro rine nhengo dzebato riri kutonga reRepublican Party dzakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vachiongorora zvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
Mafambiro ari kuita nyaya yacho tinoona rori danho ratovapa advanced stage nekuti maopinion ari kuitwa ose emaamericans atoti mapolls aya ari kuratidza kuti almost 47% or close to 50% yevanhu vari kunzwa opinion yavo vari kuwirirana nekuti Trump abiswe pachigaro. Zvinova ndizvo zvinoita kuti venhengo dzeparamend ava vawane simba rekuti vafambise nyaya iyoyo. Saka tirikuona kuti zvinenge zvasvika panguva yerumananzombe chaivo.
Asi munoona vachibudirira here neurongwa uhu tichionawo kuti handi maDemocrats ese kana kuti nhengo dzebato reDemocratic Party dzese dzingadai dzichitsigira pfungwa yekubvisa vaTrump pachigaro?
Tinofunga kuti mazuva mashoma ari kuteera aya achanga akakosha kuti tinyatsoziva kuti zvinobudirira sei nekuti purosesi yacho yekuvaimpicha inodawo kuti pange paine nhengo dzakati wandei dzeparamendi dzinotsigira. Saka pari zvino zviri kungoitika ndezvekuti tiri kuona kuti pane vamwe maRepublicans vekupato raTrump chairo vari kutsigirawo nyaya iyoyi. Saka zvinogona kuti shatirei kuna vaTrump nekuti kana vepati yavo yemaRepublicans vamwe vacho vari kutotsigirawo kuti vabve pachigaro zvinogona kuvaomera.
VaTrump vakanga vapomerwa mhosva nedare repasi, tinoona kuti dare reSenate rinozonzwawo zvakare nyaya iyi richiona kuti vaTrump vobviswa here muhofisi kana kuti kwete. Munoona zvichibudirira here izvo?
Zvinogona kubudirira mukoma nekuti nyaya dzacho mafambiro adziri kuita ndeyekuti umbowo neumbowo huri kuuya hunenge hwakati wandei. Saka uyezve gweta ravaTrump iyo unonzi Rudy Giuliani une zvaakubuditsawo zvaari kutaura zvinogona kunge zvichisungirira vaTrump. Saka nyayacho mafambira yokuita ndekuti vaTrump vamvunha anoda kutaura zvikuru kwazvo saka mukutaura kwari kuita kwakutaura zvakawandisa zvimwe zvacho zviri kuwandwa zvichivasungirira saka hazvizivikani togona kungomuka makuseni vataura zvimwe futi zvinogona kuti vasungirira kuenderera mberi saka nyaya yacho inenge dzatodoongororwa zuva nezuva tichiona kuti iri kufamba negwara rakaita sei
ko iyo nguva yavari kuzvipa iyi ivo madhemokrats yekuti vanogona kunge vakuvapomera mhosva munoona ichisvikika here tichiona kuti inyaya inenge ichitendererai
nguva yavari kutaura ini tinoona kunge nguva pfupi hatizivi hedu pavakatsika asi nguva yacho inenge yati nguva pfupi nekuti pakutirazvosvika pavo kuti impeachment isvike pakupera pachange pachitambwa politics dzakawanda dzimwe dzekunonoka kuti mainvestigations aitwe dzimwe dzekuti mahearings acho asakutire saka time yethanksgiving hatizive hedu pavakatsika tinogona kudaro vaine humbowo hunotosvikisa hwekuti hunonetsa kuti papolitics dzacho dzirambe dzichitambwa asi usually impeachment inogona kutotora kana mwedzi mitanhatu chaiyo kuti process yacho idarike saka hatizive hedu kuti pavakatsika ndepapi asi vari kuratidza kuti ivo vanenge vane chokwadi nezvavari kutaura
vanga vari chizvarwa chezimbabwe uye vachiongorora zvematongerwo enyika vapromise sunday vari parunare kudunhu resouth carolina muno muamerica nestudio 7
Paka esingo ekurisana
ndiambe tikitaka pesha topasira na sepaka
sakaka ibake kuwe kupaya jondio ye sakaka ibake iwe tichai pula kwa maitanga sei sakaka
Galizi Bush, Natura Matiki for Instagram Post.
Mambo!
Who are a Shika Kujos? Ako Pisapa Zimbabwe to put. Now flying is the hour it goes. Paranguba in Nundoka Bush. Kunazino teaching the phone. But I don't know what I will come.
Douglas Live Akapa. Patango Dogo Gulandan. Dinner Papa Alega Majeso. HK, now we bet.
Sakata.
Zvino disturba pati Manono magudunga vau ya kufandi Especially vano funga nefati Wona smart ya garuwa ne makazi Nivamwe three stripes Vamwe mufans White news amile kukuchizira moto Tamba uchivisa dance
Chiko ipapa Chamuno roe rana ipapa
Amuna unezana Chikazi changa hapa
Chinja impaka Esingo ekurisana
Nako kambo kari kupisa pari zvino ngaibake kubva kuna Freeman achitsigirwa namukoma Alec Macheso tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rovhura chikoro chichange chichibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzinoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isikati.